Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yedu ye na udzanasi chipiri kubvumbi 25-2017. Mutungamiri we MDCT wa Morgan Changirai woende ramberi vachitaura pamusoro pezviri kuitika munyika. Michina yekunyoresa kuvota yechizvino zvino ye biometric voter registration kits yoedzwa mashandisiro ayo vana vechikoro vekumurape kwaseke vachivota vachishandisa michina iyi. Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chotanga muBulawayo. Senegal ichipinda muchirongwa ichi kekutanga kubva zvavambwa chirongwa ichi makore anodarika makumi matatu apfuura. Banga rinokwetesa pasi rose reInternational Monetary Fund rinoti kushandiswa kwemabond notes muZimbabwe hakugadzirise dambudziko remari munyika iyi. Muchirongwa chevechidiki cheLife Talk The Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mugadziriro yekunyoresa kuvhota kuri kuitira kuti vazovhota gore rinouya. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana ukutumira mashoko ku Studio 7, shandisa I WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pa masaisa ya noti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu VOA Shona. Kurudzira ya manesha mwari kutidziti farire pa Facebook page redu.